Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 19, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko inoshanyira kambani yenhepfenyuro yeCapital Talk, uko inoudzwa kuti kambani iyi haisi kutevedzera zvayakapirwa rezinesi rekuti iite pfenyure. Munyori wezvemabasa Muzano PF Ignatius Chombo vanoti vachakamirira kunzwa kumatunhu ebato ravo kana paine chikumbiro chekuti muimbe akashaya nechishanu Chings Chingaira oitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Mapato anopikisa obatana nemasangano akazvimirira anoongorora zvine chekuita nesarudzo mukushoropodza Zimbabwe Electoral Commission, iyo iri kuda kuti vanhu vachavhota gore rinouya vape umbo hwekuti vanogara papi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko nhasi dzashanyira nepfenyuro yeCapital ye100.4 FM Harare, uko dzimwe dzacho dzaratidza kusafara nekuti nepfenyuro iyi haisi kutepfenyura sezvayakavimbisa apo yakapiwa rezinesi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wemakonde muNational Assembly vaKindness Baradza vebato reZANU PF pamwe navaProsper Mutsiyami veMDCT vachimirira musikavanhu vati mushure mekuteerera nepfenyuro iyi zviri pachena kuti haisi kuita zvedzidzo sezvayakavimbisa. VaBaradza navaMutsiyami vati pabvunzo dzekupiwa rezinesi vakuru vakuru vekambani yeKingstones iyo inove varidzi veCapitalk vakavimbisa kuti sezvo kambani yavo ichiita zvekutengesa mabhuku nepfenyuro yavo yaizotepfenyura zvirongwa zvedzidzo. VaBaradza vati yange iri tariro yavo kuti zvirongwa zvedzidzo zvichawanda panepfenyuro yeCapitalk.
Muchirungu vakanga vatitiwo vada kuzoita compliment mabhuku avo, saka takanga taona fanika zvakanaka izvozvo, asi iye zvino taona zvasiyana nezvavakanga vataura pakutanga. Saka tingangoti inini ndodambudziko rangu iroro kuti sei vakazosiya zvavakanga vataura pakutanga, nekuti iye zvino zvikuru zvakawanda hatina maradio lessons. Vana vechikoro vanenge vachida kuziva kusanganisa muno muHarare kunyanya kuti ndomune zvikoro zvakawanda muno.
Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita saDr Paul Chimedza veZANU PF vachimirira Gutu South vati Capitalk iri kuita basa rakanaka chose, uyewo iri kuburitsawo zvirongwa zvinodzidzisa vana vechikoro neveruzhinji.
Pane programu yavo inonzi School Run in the Morning. It means vatoziva kuti mangwana nega rega vabereki vane vana mudzimota vari kuenda kuchikoro, kana kuti vana vari mumakombi vari kuenda kuchikoro. So that is targeted at the school, which is what they say their mandate is.
Mukuru wenepfenyuro iyi vaNapoleon Nyani pamwe nemukuru wekambani yeKingstones vafarai Ruziwa vati nepfenyuro yavo iri kuita zviri parezenesi ravo. VaRuziwa vati vakasandura zita chete renepfenyuro iyi kubva kuKE 100.4 FM kuve Capitalk FM. Vanyani vaudza nhengo dzeparamende pamwe nevashandi vekuBroadcasting Authority of Zimbabwe kuti nepfenyuro yavo iri kutadza kuunza vakuru vakuru muhurumende kuzvirongwa zvayo. Vativo havasi kuwana rutsigiro kubva kumakambani anoshambadza, vachiti vanhu vakawanda vari kuenda kudzinepfenyuro dzinotepfenyura munyika yese. Asi vaParadza vati Capitalk inofanira kuita zvirongwa zvakasiyana nenepfenyuro dziripo dzakaita seZFM neStar FM. Vaenderera mberi vachiti vanyani pachavo zvavo pamwe nevamwe vashandi venhepfenyuro iyi vakabva kuStar FM, Zimpapers neZimbabwe Broadcasting Corporation uye kuti nhepfenyuro iyi isumuke inofanira kuita zvirongwa zvinosiyana nenhepfenyuro idzi. Kambani yeCapitalk yakapiwa residence neveBAZ muna 2015 ikaenda pamhepo muna Gunyana gore rapera. Mumiriri wemabhuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vati nhepfenyuro dzakaita seCapitalk dzinoda rutsigiro kuti dzikwanise kuzvimiririra.
Dei ndandiri nini ndiri kuita strategy panapa, ndaidzokera kuhurumende ndoti sezvo tirisutega tine strategy yakadai, chitipai license iri yenyika yese, votora license yenyika yese ndokuti vararame. Tinoda kucreata employment yevana vedu. Kana tichida kucreata employment yevana vedu, ngatipewe vanhu malicense anoita kuti vaite mari, nekuti ye 40 km radius yemuHarare havana kuwanawana mari. Noti vanhu vanoti ndinoisa adverti yangu yekushambadzira zvinhu zvangu muHarare chete, asi zvinhu zvangu ndoti zvitengwe kukwekwe, zvitengwe kumarondera.
Sachigaro wekomiti yezvekuburiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vati komiti yavo ichashanyira nhepfenyuro yeDiamond FM kwaMutare mangwana, uye svendo rinorese ichange ichitenderera nenyika ichiongorora mashandiro adzo pamwe nekuona kuti dzingade kubatsirwa sei nehurumende kana neparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Veruzhinji vanoti Dickson Chingaira, uyo aizivikanwa nezita rekuti Comrade Chinks munyaya dzemimhanzi, anofanira kuvigwa kumakuva anovigwa magamba enyika zvichitevera kushaya kwaakaita nechishanu chapfuura. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji nhasi vaswera vachibata maoko pamba pemufi mumusha weMaybourne muno muHarare, vakamirira kunzwa kuti Chinks achapihwa ruremekedzo rwakadii nehurumende. Mumwe wevanhu vauya kuzochema Chinks igurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vati nyika yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaita Chinks.
Ndingati Comrade Chinks munhu akaita mbiri yekukurudzira masoja edu mawo veterans wachirwisa muwengi tisata pinda muindependence, aizotipa futi gwara nekutikurudzira tapinda muindependence kuti tirambe tiri pachinangwa chekuziva kuti magamba edu akafirei. Comrade Chinks akaita basa guru kuchengetedza nekuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti magamba edu akafirei.
Mashoko avachinamasa atsinirwa nomumwe muimbi akamboita mukurumbira Knowledge Kunenyati, uyo anoti anoita zvekuimba pamwe nebato reZANU PF, anoti arasikirwawo negamba.
No, ini senini ndarwadziwa nekuchikonzero chekuti namukoma Chinks taiva vanhu vaityidzana zvakanyanya kubvira vachiri muchitungwiza umo. Teme wakatanga kudzimbikana. Ndaipota ndichitosvika kumba kwavo ndichinamata ndichitotaura kuti Knowledge muningina ndatopora nemunamato uyu, asi zvaitika izvi hazvina kundidira zvakanaka. But tinozvigamuchira nekuda kwekuti Mwari wakatisika tine nguva yaanotitora zvakaita saizvozvo.
Vamwe vaimbi vakaita saOliver Mtukudzi naSulumani Chimbetu ndevamwe vakauya pakupera kwesvondo kuzochema nemhuri yekwaChingaira. Imwe nhengo yechikwata cheZimbabwe icho chaimba naChinks uye vari mumwe wevakashanda pamwe chete nemufi kubva vachiri kuhondo, amai Beauty Kachidza, vati vakarwa muhondo yeChimurenga vakapiwa ushingi pamwe nekuvaraidzwa nenziyo dzaChinks.
Ini ndina koma yeChinks ka, ndosaka muri kundiona ndiri kuchema kudai. Nanga ndiri kubata basa nawo zvakanaka. Ini ndamai yezvinova nevana nevaroora, asi yezvinokome Chinks wanga achingondidanza kuti Beauty. Kuradza kuti atichiita zvakanaka, asi kuimba kwedu kwakuchindiitira zvakanaka. Vakandidzidzisa kuimba zvakanyanya, vakandisiyira kwaya inonzi Zimbabwe kwaya. Ndoyatiri kuimba naiye zvinoti kana vari kuimba kwaya. Vakandivasikana kana ndisipo ndisiri kumagitari endelera mberi nekwaya saka izvozvizvi tiri kuenderera mberi nekwaya yekunzi dzimbo yekwaya
mumwe anoteerera nziyo dzachings muzvare Mavis Kambunda vati havaone chiri kunetsa kuti hurumende itore nguva ichizeya kuti yopa mufi riremekedzo rwegamba renyika here kana kuti kwete kana pakatariswa nhoroondo yake veukama vatataura navo vati havana zvavangakwanisa kutaura kudzama ravanzwa kuti hurumende ichataura danho ripi zvichitevera chikumbiro chakasvitswa neutungamiriri hweprovhinsi yeHarare mubato rezanu pf pamwe nemuboka revaimbova varwi muhondo yerusununguko asi pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaignatius chombo vanga vachiti havasati vatambira zvikumbiro izvi kuti vaone kuti votora danho ripi Chinks akashayika musi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Wekuda kudzora mutemo unomanikidza munhu anenge achida kunyoresa kuvhota kuti aburitse tsamba inoratidza paanogara. MDCT inoti ZEC haifanirwe kushandisa mutemo uyu sezvo uchizotadzisa vanhu vakawanda kuvhota. Mashoko eMDCT aya atsigirwawo nesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI mugwaro rarabudisawo nhasi. ZESNI inotiwo ZEC inofanirwa kushandura mutemo uyu sezvo uchinyima vanhu vasina dzimba kodzero dzekunyoresa kuti vazoyewa vhoti. Masangano maviri aya anoti vakawanda vevanhu vanovhota mumaguta vanhu vanoroja kana kuti vana vevaridzi vedzimba izvo zvichazoita kuti vanetseke kuwana magwaro anodiwa aya. Mukuru weZESNI amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo rakanga rapa pfungwa dzaro kuZEC richiramba urongwa uhu. Studio 7 yakundikana kubata ZEC kuti tinzwe zvikonzero zvoita kuti ide kudzora mutemo uyu uyu wakanga wambonzi wave kuraswa. Ngatinzwe hurukuru yataita nhama yechipfunde vhavha pamusoro penyaya iyi.
Isu tiri kugunununa norongwa ihwohwu nokuti vashoma vanhu vanokwanisa kuwana magwara iyawa zvikuru aya tinoti maroja mumataundi. Kozoita nemadzimai sezvo ndiziva kuti dzimba dzakawanda dziri mutara nababa uye zvindo vanenge vachibhadhara magetsi nemabhizi akawanda anaye telefoni madzimai havana zvinhu zvakadaro uye zvitoona vanogara mumadhorobheni ndivo vanonyanyonyetsekana nekuwana magwara iyawa saka tinofunga kuti dai ZEC yaisa zvinhu zvinopa kuti zvive nyore kuti munhu anenge ari 18 years and above anga achikwanisa kunoregista kuvhota pasina kubvunzurudzwa zvinhu zvakadaro zvemagwaro kuti tiratidze proof of residence nekuti tiri kufunga kuti kana ane chitupa rinoto vagwara rakakosha rakakwana roratidza kuti chizvara chemuno muZimbabwe saka chii chakakodzera kuti chiregiste kuvhota.
Mati masvitsa here kuZEC chinyunyuto chenyu ichi tichiona kuti zvinhu zvakanga zvichimboitwa kare zvikazobviswa zvaakunzi zvidzoserwa.
Isusu pakabuda madraft regulations eZEC vakatitumidzira vachiti tinge tichikomentawo ndo zvinhu zvatakataura kuti dai vabvisa zvinhu zvakaita samagwara yewo kuti munhu unogara papi kana achida kuregista saka tatoshamisika taakuzviona kuti zvinhu zvatopfuurira mberi zvaakutoitwa apa vana kunge vakatibeedza semastakeholders kuti ndizvo here zvatobvumirana takawanda saka isi tachimbofunga kuti dai iyo ZEC futi yachideedza mastakeholders sezvavaiita zviya kudeedza mapolitical parties macivil society nemachurches vachitaura nesu zvinhu zvakadai tionesana pamwe chete nokuti zvinhu zvakadai zvinenge zvichida kuti zvikurudzire vanhu kunoregista kuvhota pane kuti zvinge zvinotodiscourage vanhu kuti vaende kunoregista kuvhota.
Asi pane dambudziko here rekuti vanhu vange vachiwana magwaro iyaya epavanogara?
Dambudziko ritakariona kubva kare ranga riri dambudziko rakanyanya zvikuru mumaurban areas takaona kuti pairegista vanhu 2012 ne2013 vakawanda muno zvikuru mumayouth vakaafektwa zvokuti vakawanda havana kukwanisa kuregista.
Vanga vari mukuru weZESNI amairinda ichipfunde vhavha vari parunare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motokari inotakura zvinhu yashandiswa nhasi mukurwisa vanhu kunze kweguta reLondon panzvimbo inonamatira vanhu verudzi rwechitendero chechiMoslem. Vanhu gumi vakakuvara panze peimba yekunamatira iyi. Mapurisa anoti zvaitwa zviri pachena kuti zvakanangana nekurwisa vanhu vechitendero chechiMoslem. Gurukota rezvekuchengetedza runyararo muMali, Vasalif Traore, vanoti mauto yekuMali auraya varwisi vana vanopfurikidza mwero vanonzi vakanga varwisa hotera muguta reBamako nemusi wesvondo. Vanhu vaviri vakaurawa apo varwisi ava vakarwisa hotera iyi inofarirwa nevanhu vazhinji vekune dzimwe nyika zvikuru dzekumawirira. Vamwe vakuru vemabhizimusi vari kukurudzira banga guru renyika kuti rigadzirise dambudziko rekusashanda zvakanaka kwechirongwa chekuita bhizimusi pachishandiswa Real Time Gross Settlement kana kuti RTGS. Chirongwa ichi kana chichishanda zvakanaka, mari inenge yaiswa mubhanga nemunhu kubva kune rimwe bhanga inobva yatoonekwa chiripo ripocho. Ichi ndicho chirongwa chinonzi kana chichishanda zvakanaka ndiyo nzira inokurumidzisa kutumira mari pakati pemabhanga. Mabhanga ari kumboti michina haisi kushanda zvakanaka, kunyange hazvo vamwe vari kuti mabhanga anomboshandisa mari yavo zvisizvo. Vamwe vanoti vave kutomira mavhiki matatu mari yacho isati yawanikwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana RTGS isingashande zvakanaka, vane vemabhizimusi vanogona kumanikidzwa kubhadharisa mari yakawanda kune vanoshandisa chirongwa ichi, asi vozobhadharisa shoma kune vanenge vakabata mari chaiyo. Kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti kusvika pari zvino yaparura mari yemabond notes inosvika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubva pamamiriyoni mazana maviri avanga vachida kuparura. Dambudziko remari riri kuramba richienderera mberi. Nyaya yekutenga mari pamukoto inonzi yave kuenderera mberi nenyaya yekusashanda kwazvakanaka kwemaRTGS nezvimwe zvirongwa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe, avo vati pane dzimwe nhengo dzavo dziri kubatwa nedambudziko iri.
Idambudziko rungotaurwa nevamwe vatisati pamembers vedu, hatingati hedu rangirangira idambudziko ranga ranyanyisa, asi vazvangoonekwa kuti gungwa zvokuti kunze kwetove mazuva anenge akatarisirwa kavatu vatatu atoti mainternational vamwe vachovaminmaukaa iri matatu kana iri bank dependi kana iri specially kuenda kuti neanother bank mairi 24 hours papachionekwa maybe pachitoro mazuva akati rebei, nekuti zvatikunzwa ndezvekuti vanhu vakawanda vari kunyanyoshandisa iyo system yeRTGS pakuita mapayment, nekuti kare paizoita vamwe vanenge vachishandisa cash kana necho chaada kubhadharidzi apa takatarasa kachaanenge aita kuzoradza kune mumwe ari kumberi kwedu ndozvandabhadhara aingobhadhara cash obvaenda kunoratidza kuti ndabhadhara cash nereceipt iye anenge apiwa. Asi iye zvino vakawanda vacho vaakutoshandisa iyo RTGS. Takureva kuti yatingati mavolumes kana kuti uwandu hwevanhu vanoshandisa system iyo unenge wati kwirei. Saka mabhanga emuroma semazuva atiuta ndeyekuti vari kuongororo kuti vangagadzirise sei kwavo kwavari kuti vakwanise kurumidza kuti mabasa aya aitike, mari yavo dzinofamba panguva yake inenge yakatarisirwa nevanoshandisa mabhanga aysoo taita akotarisa kuti ndo zvishange zvichizoitika.
Asi mungati zvinobatsira chii tichitarisa muZimbabwe kushandisa iyo RTGS?
MuZimbabwe tisiwo vanhu dzimwe nyika dzinonyanyoshandisa cash, asi kune dzimwe nyika panonge pachishandiswa iyo zvakaita sana RTGS, internet banking, nekushandisa maplastic card. Zvinova izvo zvinoreducea kudikana kwemari inenge ichida kushandiswa munyika iri cash. Asi zvichibatsira kuti chii? Hatinoti macash transactions aende mberi.
Mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Javangwe vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vane dambudziko re-cleft lip and palate vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kubatsirwa kunatsurudzwa miromo yavo pachipatara cheparenyatwa muHarare. Izvi zviri kutsigirwa nesangano re-Love Without Reason pamwe nechechi ye-Revival Ministries International. Mutori wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vakaita chipatapata nesvondo vachienda kuparenyatwa group of hospitals vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinogadzirwa dambudziko re-cleft lip and palate. Vanhu makumi matanhatu vari kutarisirwa kunatsurudzwa muchirongwa chatanga nhasi chichitarisirwa kupera musi wemugovera. Vanhu gumi vekutanga vanatsurudzwa nhasi. Asi Studio 7 yarambidzwa kutaura nevanhu vabatsirwa ava nevakuru veparirenyatwa. Amai Mavis Machacha vanogara kukaroyi. Amai Machacha vane mwana ane mwedzi gumi ane dambudziko rekutsemuka washa. Amai Machacha vanoti shuviro yavo ndeyekuti mwana wavo akwanise kuvharwa miromo yake, uye vanoti vange vave kugara vakaviga mwana wavo mumba sezvo vanhu vazhinji vaivareva nemamiriro akaita mwana wavo.
Zvakaoma kugara nemwana akadai ane cleft lip kudai. Kunyange kuti uende pane vamwe kana kuchechi chaiko haukwanisi, zvena handikwanisi hangu. Kana kuti ndiende kuchipatira chaiko kunomubaisa mainjection chaiko handikwanisi. Ndoko kuti ukasvika kuchipatira ikoko vamwe vanenge vaku nai mwana wenyu anotaura sei, ndingazivi kuti anotaura sei iye akadai. Nai misaka mwana uyu munogara naye sei, zvokuti vamwe vanotokwenyana zvokuona kuti vanhu ava vari kutaura imi kwacho kudai. Otoona vanhu vachitokwenyana kutarisa kutaura kuti onai zvakaita mwana. Ona saka mwana wangu akakwanisa kuvharwa apa, handikwanisi kana kutaura kuti ndingataura sei. Mafaira acho handichaita, handikwanisi kumatsanangura.
Mumwe wevabereki vane mwana ane dambudziko rekutsemuka washa vafadzai mhuka, vanoti vakabva kuchimanimani kudunhu reManicaland. Vamhuka vanoti vaikundikana kurapisa mwana wavo vega zvekuti pavakangowana chiziviso panhare mbozha yavo chekuti vanhu vaizobatsirwa pachena vakaita chimbi chimbi kutsvaga mari yebhazi kuti mwana wavo azobatsirikana.
Takangozwa kuti chikuma chirongwa chekubatsirwa kwevana vakanokukuware pamuromo vakutobvata kuti ii ngatiedzewo kutsvagawo chimari chekufambisa. Hai, ndakangozva vangonipawo shungu yekuti sezvo vazwi chitsvagai mari yenyu yekufambisa, saka ndongoedzawo ngependokukwanisa napo ngotsvage mari yekudi yekufambisa ndiuye nemwana wodi uwane rubetsero.
Mufundisi musangano re-Revival Ministries International vakulumani Mangena vanoti kuberekwa kwevana vane hurema kunokonzera kupokana nematambudziko mumhuri zhinji. VaMangena vanoti sesangano vanotarisira kubatsira varombo nekupawo tariro kumhuri dzinenge dzaitawo vana vane hurema.
Zvivana pavanozvarwa tinoona kuti zvinokonzera bopoto mudzimba kusvikira varume pamwe vakunyanya varume vanowanzotiza kana paita dambudziko rakadai. Asi isu tiripo pakuyananisa mhuri tovapa hope. Zvinova ndizvo zvakawira mambo wedu Jesu Kristu akauya pano kupa vasina tariro kuti vave netariro, vasina upenyu vave neupenyu hwakazara. Saka izvozvo zvinotisunda kwazvo kuti patinoshumira vhangeri tishumire vhangeri kwete mukutaura mukuparidza pamapulpiti, asi tibude nesuwo tichizopa upenyu kunenge vasina upenyu, Mwari vachitibatsira.
Vanotungamirira sangano re-Revival Ministries International Bishop Joshua Chiweda vanoti muhuru kurodza vakaita nana chiremba zvinoratidza kuti kune vanhu vave nemakore anosvika mashanu vakamirira kunatsurudzwa miromo yavo, izvo zvakapa kuti vabatsirewo mukurerutsa dambudziko iri. Sangano re-Love Without Reason rinobatsira vanhu vanenge vaine dambudziko iri. Akandoke kutanga kubatsira vari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ye yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook.
Panyaya yekushaya kwaComrade Chinks paFacebook page yeVOA Shona, tombonzwa zviri kutaura vatsigiri vedu. Trust Chingoma anoti, rest in peace, comrade, wishing you to be laid at the National Shrine for your massive awareness to the need of our beloved land. Respect. Clifford Lionel Kala anoti, asi ndine mubvunzo, sei mahovets achifa, tasvika nguva yemaelections, ipapo pane kwiri, pane ari kudya vamwe muchikwata chavo. Rufaro Musha akari kuti, comment iyo hainyatsoita, anofa kanganiko? Nyaraika Toto anoti, vamwe vanhu taurai sevanhu vakuru, Mwari ndivo vanoziya mhosva dzedu tose, hapana anoti ndiri mutsvene pamberi paJehovha. Ini zvangu ndakazvimirira ndisingade kutongera Mwari, ndinoti zororai murugare, comrade Chinks, buva ndiyo inosiyana, kana takunda tichazoonana. Rambisa Ijeri anoti, ava ndivo vanofanira kuenda kumarinda anochengetedzwa maheroes iko kuHeroes Acre, kuti taingovaona vachitamba kongonya kuratidza kuti vakabvako kuhondo. Chipo Kandiko anoti, makarwa basa guru, comrade, dai mweya wenyu wawana zororo, ndinokurangarirai kusvika kare. Tinotenda vese vari kutinyorera vachitipa pfungwa dzavo paFacebook page yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, mhanyai paFacebook monotsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chanhabvu chine mukurumbira cheDynamos chiri kufamba nebhora zvakasimba. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakakanda zvibodzwa zvina, maminitsi makumi mashanu nemasere. Mutambo wavo nechapungu ndokuzomiswa mushure mekunge gedhe raishandiswa pamutambo uyu radonha. Izvi zviri kureva kuti Dynamos yakanda zvibodzwa gumi nechimwe chete mumitambo yavo mina yapfuura, zvichitevera zvekare kukunda kwavakaita Ngezi Platinum Stars 3-2, Cholocho Pirates 1-0 neZPC Kariba 3-1. Kunyange hazvo vePremier Soccer League vachagara pasi kuzuwa kuti voita sei nemutambo wechapungu nedhimbare uyu. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti zviri pachena kuti Dynamos ichapiwa mapoints ese matatu, zvichitevera kutungamira kwavanga vakaita 4-0 nezvibodzwa zviviri kubva kuna Emmanuel Mandiranga nechimwe chete kubva kuna Denver Mukamba na Christian Opa. Dynamos ikapiwa mapoints aya inokwira kusvika pachinhano chechina, asi ine point imwe chete chete pasi pezvikwata zviri kutungamira Black Rhinos, Chicken In neNgezi Platinum Stars, idzo dzine mapoints makumi maviri nemanomwe kubva mumitambo gumi nemitatu. Black Rhinos yakatadza kuwedzera utungamiri hwayo apo yakanoita mangange 0-0 neShabani Mine kumaGlass Stadium. Zuva rimwe chetero Ngezi Platinum Stars yakatadza kurova Bantu Rovers, zvikwata izvi ndokuita mangange 2-2. Asi Highlanders haina kutambisa mukana wayakawana ndokurirakasha hwange 3-0 muBaba Fields Stadium. Bosso yave pachinhano chechitanhatu asi ine mutambo mumwe wavasati vatamba. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Blauwe City 2 Yada 1, ZPC Kariba 0 FC Platinum 0, Cholocho Pirates 0 Chicken In 1. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League yave kumbomira kusvika musi wa8 Chikunguru, vachipa nguva kuchikwata chenyika cheMawarriors icho chiri kuenda kumakundano eCOSAFA Castle Cup kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa urongwa hweZEC hwekuti vanhu vanovhota vachiburitsa magwaro epavanogara. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kunhlangula 2017 nguntungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kumele ukuthi ama-political parties banibe i-voters roll in electronic form ukwenzela ukuthi bahambe bayeverify ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll.
Abebandla le-MDCT bathi izekhi kumele itshengise amabandla ezombusazwe uluhlu lwe-voters roll kungakayiwa kukhetho. Iningi labantu beZimbabwe likhuthaza uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obedumile uComrade Chinks yena obhubhe ngolwesihlanu. Abenhlanganiso yabelapha abavela eMelika eLove Without Reason basekwethekeleleni eZimbabwe ukuyaqhuba uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe olunsuku eziyisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele ivumele amabandla ezombusazwe wonke ukuthi ahlole ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika unompumelelo Moyo.
Abasakhulayo bakobulawayo bebebutheni okwakuqala enkundleni ye-White City phansi komanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo owenera bekhuthazana ngokuyabhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo kuthi labo abangela zithupha babone inhlanganiso ezimela abasakhulayo babancedise bathathe izithupha. Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli webandla le-MDCT, uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota balubheke ngeso lokhozi ukuze wonke umuntu abhalise ukuvota.
Kumele ukuthi ama-political parties banibe i-voters roll in electronic form ukwenzela ukuthi bahambe bayeverifya ukuthi abantu babo bonke bakhona na ku-voters roll. Nxa sonke singama-political parties sesi-satisfied ukuthi yebo ye siyavuma thina ukuthi abantu bethu abaningi baku-voters roll, then ama-contesting political parties sokumele batshele izeki, babeyibo abatshele izeki ukuthi hhayi i-voters roll leyi siyavumelana ngayo, yiyo sokumele ukuthi isetshenziswe kuma-elections.
Uma lolu hlelo lungatholakala lulobugwelegwele lobuqili ikakhulu kungwalo labalelungelo lokuvota i-voters roll lulakho ukungaqhutshwa lolu khetho. Unobhala jikelele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, unkosazana Rita Ndlovu, laye ugcizelelwe amazwi kamakhuphe.
Into eqakathekileyo ukuthi sikhulume ngokuthi siyavumelana ukuthi asisebenzeni ndawonye ekukhipheni umgabi. Ekugcineni lowo esimbona enguye efanele ukuthi alide ithimu yeZimbabwe ezakhipha umgabi, sizamvumelana sonke.
Osakhulayo wenhlanganiso ye-Concerned Citizen Support Network of Zimbabwe, unkosazana Thabisile Ncube, uthi basebenzelana lamabandla wonke ezombusazwe ukuncedisa bonke abasakhulayo abangela zithupha kunye lezithupha zokuzalwa ukuthi bathole izithupha benelise ukubhalisa ukuvota.
Selinxuse ke sithi ongela ID voter who is eligible to vote. Abangela ama ID bonke and nifuna ukuvota ngoba kufanele nivota ngithi ngona ID awukhona ukuvota ngithi thina sithi hayibo sisebenzisana ne MDC. Sebenzisana Transform Zimbabwe, sebenzisana namanye ama political parties wonke who are under NERA, sekuthathisa ama ID ukuze liyo vote free of charge asibhadalisi.
Umanyano weNERA usungule umkhankaso kobulawayo wokukhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa njalo bavote ngo-2018. Okwamanje akula muntu weZimbabwe osebhalise ukuvota. Kuthi inhlanganiso yeZEC isibhalelane isivumelwano lenkampani yeChina ukuba ngoncwabakazi babe sebelemichina yangalezi nsuku eBVR noma nje amabandla aphikisayo athi kabasuthiseke ngokusebenza kweZEC kunye loluhlu lwezinto ezifunekayo andubana wenelise ukubhalisa ezifana lencwadi yeKheli yalapho ohlala khona. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo. Ngingunompumelelo moyo.
Inengi selikhotaze uhulumende ukuthi abe inhlonipho yeqhawe lesizwe umculi obelodumo ecula ingoma zokulwela uzibuse njalo owayekuviyo lezizandla umnumzana Dickson Chingaira wabesaziwa kakhulu ngegama lokuthi ngucomrade Chinks. UChinks ubhubhe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo. Impela sonto iphele abantu besiya emzini wakhe ukuyakhalela imuli yakhe. Iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla lezanu-PF labenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bebekhona esililweni lesi. Abanye babaculi abakhalele uChinks. Imuli kaChinks ngomnumzana Oliver Mtukudzi, uSulumani Chimbetu labanye acula labo beseMozambique. Lalapho esephindele ekhaya. Asebenza labo emsakazweni weZBC labo bebekhona. Abasemazweni bona bebethumela amazwi enduduzo enkundleni zebulenjini. Abenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo sebesole ikomishini yabona ngokuqhutshwa kokhetho. IZimbabwe Electoral Commission phezu komlayo esiwethulile obamba abantu ikakhulu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi nxa besiyabhalisa ukuvota kumele bahambe lobufakazi obuveza ukuthi ngempela abahlala kulelo dolobho. Ubufakazi lobu buvame ukuba incwadi yembadalo yefoni amagetsi lokunye. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Election Support Network iZESNI ithi udubo ikuthi abantu abaningi abahlala emadolobheni ngamaloja njalo gabalazo incwadi ezifakaza ukuthi bahlala ngaphi. Ngokunjalo iZesni ithi abantu abanengi kabasoze benelise ukubhalisa ukuvota. Le yimbono esekelwe ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Njalo lebandla leMDC likhokhela ngobaba uTswangirai likhangela indlela abantu abahlala ngazo iningi labantwana baseZimbabwe labanazindlu zokuhlala bayalotsha. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wezanu wadiliza izindlu zabantu, so iningi labantu belikabandawo zokuhlala. So okuqakathekileyo ukuthi umuntu azakale ukuthi isizalwana saseZimbabwe isithupha, hatshi ukuthi uhlala nxa elithupha kabe yithupha zakavoti. Ngoba iningi labo ikakhulu singakhangela futhi nxa kuwukuthi uyalotsha endlini yomuntu ongasapoti ibandla olisapotayo, asozapha ukubhalela leyo ncwadi ukuthi uhambe uyebatshengisa ubufakazi ukuthi uhlala ngabo. Ubufakazi omele busebenziswe yiZEC ubufakazi besithupha, ngoba isithupha basitheke uhulumende yamazi lowo muntu ukuthi ilona yeinamba zakhe lezo zesithupha.
kule ncwadi elayibhalela iZek ngenyanga edluleyo ngalolu daba lingaba selitholile na impendulo?
Silokhu sixoxisana leZek silethemba lokuthi saza kushisisa khonoko ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bangaze bahlukuluzwa ngokuthi abasanelisi ukuvota kathi ngoba bengatshengisanga umfakazi lapho abahlala khona.
Uhulumende na uthini ludaba eselike laluphatha na idalela ephalamende?
Uhulumende yani vele siyakwazi ukuthi sisebenza nohulumende ngamahlela wezani njalo bona bavele nje abafuna ukuthi abantu babhalise ngoba bona bafuna ukubhalisa babo esebechiya abanye abantu. Indaba esayicubungula le sethe sibona ukuthi amabandla lapho aphikisayo sebeyithethe lindaba bayihambisa iZeki. So sesimelele ukuthi iZeki izaphuma lombono onjani. Kodwa sizalokhu sizama ukuthi sixhukaxhuke ephalamende ukuthi uhulumende akubone ukuqakatheka kokuthi umuntu nxa elephupha uqakathekile ukuthi avote hatshi ukuthi uhlala ngani.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomabhalane obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Unkosikazi Rita Ndlovu yena othi le imizamo kahulumende yokwenqabela uZulu ohlala emadolobheni ukuvota ngoba abanengi besekela amabandla aphikisayo.
Ukuthi umuntu kuthiwe kalethi proof of residency ibutsotsi ikungathembeki kohulumende naleyo ngoba abantu abaningi abalazi izindlu uzalethi proof of residence elebizo la elingasilo lakhe kuthiwe futhi uphambanisile and khonokho akwenzayo iZek ekwenzayo ikwenza emadolobheni kuphela ekwazi ukuthi kulabantu abangavoteli izanu p f emakhaya abantu kuzathiwa usebhuku kabhala incwadi and usebhuku uzayibhala leyo ncwadi abantu bonke baphiwa ama bayarejistwa ukuvota be-approve ngubani ngosebhuku just because bona ngabantu bezanu p f abaningi abavoteli emakhaya. Kurongo konke khona lokhu umuntu karejistwa ukuyavota as long as elesithupha seZimbabwe ekhwalifayele 18 years kahambe ayorejista ukuvota.
Kukhona naye liza kwenza Mandlovu njengebandla ukuze lulungisiswe lolu daba?
Udaba vele siphakathi kokulungisisa zonke izinto ezenziwa iZek. Siyakwazi ukuthi iZek kayikho independent, iZek vele ihlala sonke isikhathi isekelana nohulumende. Ubutsotsi kohulumende bonke benziwa iZek. Njengebandla namanye amabandla aphikisayo silokhu siyayilwa yona lempi yokuthi umuntu kabe nesithupha sakhe ayirejista ukuvota enesithupha eneminyaka engu-18 ayirejista ukuvota.
Emakhaya khona kungani bungadingakali ubufakazi lobo kumbe ukubuya losobhuku yibo ubufakazi bakhona? Kwenziwa njani khona?
Bathi yibo ubufakazi bakhona kodwa thina siyakwazi ngaphambilini ukuthi vele osebhuku bayosebenzelana lohulumende bayathinta abantu njengenkomo ukuthi kabame lapha bazababe bebonakele kuvota nakhona lapha ku-registration kuzayenzakala into efana nayo bazathintwa njengenkomo bahle batshelwe lokuthi livotele bani. Okuyikho okungaqondanga ngoba nxa kuyikuthi emakhaya i-proof of residence ngusebhuku nakhona lapha i-proof of residence kayibe yisithupha ngoba lapha kunabantu abahla edrobheni abantu bayaloja abantu abalazindlu akula muntu ongaba nje ne-proof of residence engalandli kumele uprove ukuthi ulendlu yikho uzavota. So umthetho i-constitution ithi khona yona ithi umuntu ovotayo umuntu ole-18 years ngumuntu orejista ukuvota yikho esikwazi. So lokhu ukuthi sokubuya sokuthiwa woba ne-proof of residence ukuzeyevota ngokunye okungekho usisekelo sombuso welizwe.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ku-Life Talk namhla sixoxa ngengwalo ezidingakalayo ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Abenhlanganiso yabelaphi bakwele Melika eLove Without Reason baphakathi kokwethekelela eZimbabwe ukuyaqhubha uhlelo lokuhlinza abaludubo lokudabuka kwendebe esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Kubika uMavis Gama.
Amakhulu abantu iningi labo kungabantwana baze kuzohlolwa ngesonto. Umfundisi Khulumani Mangena ngomunye wabafundisi bebandla le-Revival Ministries International elinxuse abelaphi be-Love Without Reason.
La bantu sazane labanye abafundisi esisebenza labo abase-America. So yibo abasinikeze ama-numbers zabantu laba. So bathe besiza lapha basi-contacta sahlala labo sayenza inkulumo zonke ukubana singancedisana njani. Ngintoni lapha esibuthanele namhlanje. Ngokuqala ukuthi baze lapha ayikho neZimbabwe kuphela kodwa eAfrika baqala ukuza la eZimbabwe. So isibusiso esikhulu ukubana thina njengabana singabantu eZimbabwe baqala ukufika la bazakonda besiya amanye amazweni amaningi besuka lapha eZimbabwe.
Uma ngena uthi le ngenye yemisebenzi okumele yenziwe ngabamabandla ezokholo lesiKristu njengalokho okuthiwa ngumbhalo ukutholisa uZulu usizo ngendlela ezehlukeneyo kunkinga abhekane lazo ogoqela ezempila kahle.
Thina siyakholwa lokho ukubana umuntu umnikazi wempilo uJehova uNkulunkulu. Kodwa silapha siyazi ukuthi ukulimala okunye okwenzakalayo ekuzalweni thina siyazi ukuthi incedo siyakwanisa ukuyithola ngapha esibhedlela. But asilahlanga indaba yokukhuleka ezomoya. Sikhuluma nje iviki yona leyo ephelileyo size lapha esibhedlela sabhoda sikhuleka kule ndawo ukwenzela ukuthi imimoya ebambe abantwana abancane labadala ukuthi la yisukele ukwenzela nama-operations nxa esiza kwenzwa uNkulunkulu yabevulile. Silapha isitafula engayithi i-section esifake khona abafundisi lapha abahleli khona ababekhuleka labantwana bengakayenzwa ama-operations la.
Umnumzana Thawone Itakaruza ngumbalisi esikolo seKuthama College koZimba engomunye wabazali abaphelekezele ingane ukuzadinga usizo phansi kwalolu hlelo. Yena ke uthi indodakazi yakhe uAmanda Takaruza oleminyaka elithumi lasikhombisa wazalwa indebe yaphezulu idabukile.
But the cleft hair lip was repaired when she was 2 years old.
Wahlizwa ngudokotela Muzeziwa ukulungisisa lolo dubu ayelalo lokudabuka kwendebe. Kulesi sikhathi isibhedlela seParirenyatwa ngesikhathi saseleminyaka emibili. Owangaphansi wawungazange walungiswa udokotela ethe ungasalungiseke.
Umkhokeli enhlanganisweni ye-Love Without Reason le umnumzana Santosh Matthews uthi wakubona kufanele aphatheke kunhlelo zalolu hlobo ngemva kokuba ehlangane lo dubo lwezempilakahle emulini. Indodana yakhe uPhilip izelwe ile nduku ezimbalwa ukubalisa ukudabuka kwendebe.
My son was supposed to be born then. He didn't have a stomach when they scanned him before birth.
Indodana yami wakuthiwe uzozalwa engofileyo. Odokotela besithi akala sisu ngesikhathi ehlolwa esasesiswini sikanina. Wayele ndebe ezidabukileyo elenkinga ezinenge kwezempila kahle. Ubuso bakhe ngasandleni sokudla kungabukekanga kuhle. Enye ingxenye yobuchopho bakhe yayingekho ilezikhala eziningi enhliziyweni yakhe kwaba yisimanga ukusila kwakhe.
Ingcweti kwezempila kahle zithi umsebenzi wokuhlinza lokulungisisa indebe edabukileyo eZimbabwe kule ndleko yamadola asukela kunkulungwane ezintathu $3,000. Babikwa bebaningi abalokhe belindele ukuhlinzwa esibhedlela seParirenyatwa ukulungisisa ukudabuka kwendebe. Abanye sebeleminyaka emihlanu lokhe besemzileni ukuba batholiswe lolu sizo eParirenyatwa. Ingcweti kwezempilakahle zibika ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisitshiyagalombili uzalwa edabuke indebe. Lanxa kuyisimo esilungisekayo udubo yokuba uZulu weZimbabwe emotsha isikhathi esiningi edinga imbangela ngoba abanye bekhola ukuthi yibuthakathi loba imimoya emibi. Iningi labaze ukuzadinga lolu sizo abavele endaweni ezehlukene zelizwe bathi bazwe ngalolu hlelo embikweni abayithunyelwe ngabamankampani abomakhalekhukhwini awe-Econet leNet1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ngemva komkhosi wabo wokuqoqa imali yokusiza abantwana abadabuka emulini eziswelayo lentandane emhlubulweni weMathebeleland, abenhlanganiso yeMopane Foundation International benze uhambo lwabo lomnyaka ukuyakwabela abantwana laba izembatho, amabhuku lokunye endaweni ezehlukeneyo zeMandebeleni. Umqondisi weMopane Foundation unkosikazi Nomsa Nekevane oyisizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithane uthi isifiso sabo ngesokusabalalisa inhlelo zabo zifinyelele indawo zonke zeZimbabwe. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
This year waqala ngathi abasezokuhambe kahle but eventually into zahlangana. Labantwana abangu 35 esibabhadalelayo eMathebeleland South is me. Lesikolo ezingu-3. Inyashongo lapho silabayi-4 khona, izamanyane sinabangu-8, ilukazi sinabangu-6, then silabanye eMathebeleland North esomakhulile engayi sinabangu-7, kwayi primary school eCholojo sinabangu-6, then eMidlands sineshurugu sinabangu-4. Sikwanisa ukubabhadalela for umnyaka wonke, sakwanisa ukubathengela ama-inform wonke umnyaka wonke for this year. Sakwanisa ukubathengela izicathulo wonke, sakwanisa ukubathengela amasokisi amapheya ngathuthu kwezindawo bathole mo.
Kodwa lapho waqala ukusungula uhlelo lolu lokuqoqa imali, belikhangelele ukusiza abasakhulayo bangaki?
Asinayi number. Okwakhathesi ngoba abantu abethu esibathathayo asibathathu sibabhadalela umnyaka wodwa sibayekele next year sidinga abanye. Into esifisayo ukuthi sibabhadalele this year, la next year baze bayefika lapha abafika khona nawe ephumelele esifundweni zabo.
Ngiyazi ukuthi ngomhlaka 4 kaLwezi kulomnyaka ukhangelele ukusungula umunye uhlelo wokuqoqa imali yokusiza abasakhulayo. Ungangitshela ngamafishane ngalolu hlelo?
Iminyaka yonke sizama ukufundraiser, senzela siyabe sifundraisela for next year. So mhlaka 4 November siyabe senza same thing. Siyabe seSheffield e-W3 Hilton Hotel. Sizama khona ukuthi sibe sifundraise imali ya next year inhlelo zathi ukuthi sikwanise ukubhadala i-fees like khona lokho esikwenzile every year. Okwamanje asilamuntu obhadala la i-team yethu yonke ngama-volunteers. Lami nje ngiyivolunteer kula mali engiyitholayo. Nansi eZimbabwe ngiyasibhadalela ama-fees and everything. Sithandazela ukuthi sithole imali ekwanele yona le abantwana bona baba.
Ngaphandle kokuthola imali njengenhlanganiso likhangelele ukudinga usizo olunjani?
Kuyadiphenda ukuthi umuntu ungathi soziningi umuntu angasiza ngazo. Ekukangukuthi nangabe umuntu efuna ukusiza into eqala ukuthi athintane anthinte. Inamba mu 0745028 7082.
Lo nkosikazi Nomsane Kevane ongumkhokheli wenhlanganiso yeMopane Foundation International obekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseNgilandi. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders likutshaye indiva ukungezwana okudale ukumiswa umsebenzi komsekeli kamqeqeshi uAmini Somapiri kanye lomqeqeshi wabonozinti uCosmas Zulu lanqoba elewange nge-3-0 ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Sibe lempumela enhle isenzo somqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay ukuba adlalise abadlali abasakhulayo aphumuze iningi labadlali abajwayele ukudlala njengoba leli qembu lithole yonke imiklomelo ngesonto. UAkbay uthi lokhu kwenze ngoba esenanzelele ukuba nxa iqembu lakhe lidlala lamaqembu aqhuba nzima kusigaba se-Castle Premier Soccer League abadlali bakhe balokudelela, yikho esesipha ithuba labo abasakhulayo. Ngesonto Akbay bephathiswa ngumelusi Sibanda ngemva kokuba iqembu le-Highlanders limise umsebenzi abasekeli bakhe u-Amin Somapiri kanye lo-Cosmas Zulu bona betheswa icala lokungaziphathi kuhle. UZulu ubize umhlangano lentatheli zemidlalo ngesonto ekuseni lapho athe yena ufela ukuba ngumuntu ofuna izinto zihambe ngendlela eqondileyo sonke isikhathi, kodwa kungcono afele iqiniso njalo akasoze athule kusonakala kuqembu leBhoso.
Khathesa bengakhulumi njengo ucoach weHighlanders, sengikhuluma ngiyi-life member yetimu le. Lami angifuni ukubona ngizo abazukulu wami bazofika kungasela Highlanders ngoba kulabantu abayenze into zingalunganga. Yikho ngilibize lapho ngizoritshela resuspension le ukuthi ngisuspendelwa ngoba ngikhuluma ukuthi why bengadiscipline umfana lo.
UZulu lo Somapiri bamiswe ngemva kokuba kube lezihlakalo ezimbalwa bejingelana kakubi phambi kwabadlali beqembu le-Highlanders. Kusenjalo impumela yemidlalo edlalwe ngempela viki kusigaba se-PSL ichiye kulamaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane le miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Njalo lawa maqembu ngabalisaya ele Black Rhinos lona elihlezi esiqongweni, elengeze Platinum Stars elikwindawo yesibili kanye lele Chicken Inn elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesine lile miklomelo engamashumi amabili lane, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Haumain. Endaweni yesithupha kule qembu le-Dynamos lona elilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa ele-FC Platinum kanye lele-ZPC Kariba. Omathathu ele miklomelo engamashumi amane lantathu, kodwa ele Dimbare lilakho ukukhuphuka liye phezulu ngoba umdlalo walo eliwudlale leqembu le-Chapungu awusafikanga emaphethelweni ngemva kokuba sekuwe igedi enkundleni ye-Ascot. Abafana beDimbare bebekhokhela nge-4 kanyanga ngesikhathi umdlalo umiswa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ayike ingoma emnandi sifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele itshengise amabandla onke ezombusazwe uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll ngaphambilini kokhetho. Abaningi bathi umnumzana Comrade Chinks kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kwanele okwalamhlanje, mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.